Varairidzi vanga vachisvika zana vaungana pamahofisi esangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA pavatanga kuratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi musati tambirise mutero wembwa. Varairidzi ava vaimba zvine ruzha vakananga kumahofisi egurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika richiona nezvezvirongwa zvehurumende vasimba rashe mumbengegwi. Vasvika pamahofisi ehurumende aya, mutungamiriri weZimta vaRichard Gundani vati varairidzi vose munyika havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende, vachiti mari dzavari kutambiriswa pari zvino dziri pasi pemari dzinokwanisa kuraramisa mhuri dzavo kana kuti poverty datum line.
Kubva 2013 salary increment haina kumbouya. Hapana akada kumbotaura nezvayo salary increment. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda kuona mari iri murodhi, mari rufangwa kunge iri mupocket medu. Tiri kuda salary increment. Tiri kuda salary increment. Salary increment ndo yatavinga pano. Tichibva pano tiri kutora bepa rakanyogwa kunzi salary increment tikuinda naro kwa minister responsible for public service. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda trade unionism ne government leadership yokubuditsa mapay dates. Hatidi zvemapay dates. Hatidi kutaura zvebonus. Tiri kutambisirwa nguva yedu tichiita zvisirizvo. Salary increment.
Mutungamiriri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, avo vanga vari mumwe wevarairidzi ava, vati chimwe chavanoda ndechekuti vadzidzisi vabvumidzwe kutora mazuva avo vasiri pabasa kana kuti vacation leave. VaZhou vati ikodzero dzemushandi wese kuenda pazororo kana kuti leave.
Tinotaura kuti vashandi vevarairidzi havachakwanisi kuti vaende pavacation leave iyo yavanofanira kuti vaende for 3 months kana kwapera 7 years. Saka vashandi kubva 2016 havasi kuenda kuvacation leave, asi tinoziva kuti vacation leave iright nokuti vanenge vaakuriwa mazuva. Saka zvinhu zvinorwadza kuti varairidzi vonza vachaende kuvacation leave, vamwe vese vashandi vehurumende vachienda kuleave. Hazvidi mari izvi, zvoda kungotiwo vashandi vehurumende maticha aendewo kuleave. Saka hationi kuti zvingarema papi.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo varairidzi vekumaruwa vanodawo kuti vawedzerwe mari dzekushanda kwavanoita vari kumaruwa kana kuti raw allowance kubva pamadhora 13 kusvika pamari inoita zvikamu 95 kubva muzana kubva pamari dzemihoro.
Kutanga kwetemu inouya zvikoro zvinenge zvakavharwa for business. Zimbabwe ingavhurayo for business asi zvikoro hakusi kuzodzidzwa kana hurumende isati yagadzirisa zvinyunyuto zvedu zvina zvatiri kuvapa nhasi, zvinosanganisira kukwidzwa kwemuhoro wedu, masalaries edu, zvinosanganisira kupiwa kweraw allowance yakawanda, zvinotarisira kusanganisira kuitwa security yematicha tiive guaranteed ne state, zvinotarisira kudzoserwa kwevacation leave yakabirwa maticha naemployer muna 2016.
Vaenderera mberi vachiti kana hurumende ikasatambira zvichemo zvavo, varairidzi havasi kuzoenda kubasa panovhurwa kotoro inouya muna Chivabvu.
Vanhu vamadzidzisi vachagara kudzimba dzavo, tichaflooda mastreets, tichange tisaende kumaschools asi tichange tabuya kumastreets ndokwatiri takushandira, tichiramba tichitaura nemunhu naemployer wedu kuti atipe mari tikwanise kuenderera mberi nebasa redu. Zvikoro zvicharamba zvakavharwa isu tichiwana.
Varairidzi ava vasiwo magwara enyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekubazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.